for 10 October 2022 ngwaza kuma past 11 to 12 pakaita kuti mpengo rakaipisisa kunzvimbo yeZambe muwadi 14 yemutasa Central iyo yakabva yatora maasbestos pachiblock remagrade 5 grade 7 pane 3 classrooms ipapo zvichifufutidzwa nemhepo zvichidonera mukati maasbestos achirova vamwe vana vakazokuvara.
Vana vakakuvara vava kunzwa sei pari zvino vasarwaka?
Ndinofara kuzivisa nyika kuti pavakaendeswa kuclinic vamwe vacho vakatorapwa zvokuti rasi vatenge vari kuchikoro. Pane wani mukomana azopfuriridzwa kuendeswa kugeneral hospital yerusape uko aongororwa nana chiremba anga akakuvara kumusana ndiye aityirwa dzimwe musi akatyoka musana asi ongororo yaitwa yaoneka kuti anonaya haana kukuvara zvakanyanya kwakurungu tundovara kueropa asi ari raiti zvake. Saka in terms of kukuvara kwevana ndingati aMwari akati itira nyasha hapana kunyanya kukuvariwa.
Ko chii chakapa kuti vana ava vasakuvari kana pange paine mhepo yaivhuvhuta zvakanyanya kudaro?
Nekuti vamwe vacho vakaita chenjedzo yezvavari kudzidziswa zvokuti kana paita kuputsika kwedzimba wandai pasi pematafura ndozvandanzwa kuti vamwe vana vakaita zvinova zvakavabatsira. Akazokwana kumusana akakwara nekuti anga tadza kukwana pakati pasi pemadesk pematebho pazara nevamwe vana. Saka tiri kuona kuti dzidziso dzekuzvidzivirira munjodzi dzinenge dziri kuratidza kubatsira. Then asi dambudziko guru manje ravapo pachikoro nderekuti marata aya akabva isitatotarisana nenguva yekuti kwakuda kutonaya. Saka chikoro chiri kuchema kuti chikwanise kuwana rubatsiro nekukasika kudzoreredza rufu yepachikoro ichi. Uyezve zvimwe zvatakaongorora ndezvekuti pandazosvika ponhasi taona kuti muchenje ndowo akadya zvakanyanya mapuranga anga akashandiswa kupfirira imba idzi. Saka zviri kurakidza kuti papo pasina kubata kukasimba pakati pematimba nemaasbestos zvakaita nyore kuti mhepo ibva yakwanisa kungomasimudza.
Zvii zvamuri kumbirawo kuti ruzhinji rwuite rinokwanisa kubatsira?
Zvaida kuti vanobatsira vabatsire netimba iri treated uyezve kana kubatsira nemushonga kabhariwe inouraya matemite kuitira kuti mapuranga aya asadyiwe nemuchenji uyezve kubatsira zvakanyanya neroofing material angava mazenge emazuva ano maibr shita kana kungoshandisa maasbestos zvinenge zvangokwanisika. Asi mhuri yepachikoro iri kuchemawo zvakanyanya kuti vanokwanisa kubatsira vanokwanisa kubatsira vakurumidze kupindira. Soko iri tasiya wepachikoro vakurisvitsawo kuna vakuru wedunhu padisaster management. Saka tinotarisirawo kuti mumwe yavo mungakwanisa kubuda rumwe rubatsiro. Asi kana paine mawall wishes dinga tisaide mukarirano nonga wangu kurumidze kubatsira kuita kuti vana vakurumidze kufukidzika